wake na mumwa nangu satsora chimbo Shanda ingweta zviripo usamira kana kutsvaka chikwambo Tiri muma streets kupanda panda madesigner Bero ndiro rine styra nena motambo famba zvima maira Asito zvichinje shuwa naika Vanoshora muchabaika Musazviedza magaifa Ndichashanda ndichistraiva zvaita muchanzwa ndanzi ndashaika Ndokutsvaka kunge bigina buffalo uyati ende weambalo Mama vakati simbisa ni magbaru watimbora sekatari Kurugare itange namo Kurugare Rugare itange namo Kushanda tushanda tushande mbomira kukanda mapanga mapanga Boy tutamba asimbara inamo nazima ngwana tombofara Hey 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 Tira o penho, a novenga sava senho, a te bate nhoca menho, anda mari